Washington, wishing you a great day.
Mangwanana kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wemuvhuro 31 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yotarisirwa kuparura chirongwa chekutanga kufamba ichinyoresa vanhu vanoda kuvhota. Bazi rezveutano rinoti vanhu vana vakafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe makumi mana nevashanu vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Mutungamiri werimwe bato reMDCT Muzvare Tokozani Kupe vanokwira kudare High Court vachida kuti hurumende imiswe kupa mari inopiwa mapato ezvematongerwo enyika ane nhengo muparamende kubato rava Douglas Monzora. Indiwe mimwe yemitoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti ichaparura chirongwa chekutanga chekufamba ichinyoresa vanhu vanoda kuvhota mumatunhu ose emunyika kana kuti mobile voter registration kutanga mangwana chipiri 1 kukadzi kusvika musora 28 kukadzi. ZEC yakazivisa kuti ichaisa nzvimbo dzekunyoresa idzi dzinodarika zviuru zviviri nemazana manomwe munzvimbo dzakasiyana-siyana mumatunhu ose gumi emunyika. Chirongwa ichi chaifanira kunge chakaitwa gore rapera muna zvita asi chakazosendekwa nekuda kwekukwira kwedenda reCOVID-19. Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vanoti nyaya yekuti ZEC ifambe ichinyoresa vanhu kuvhota vanoitambira nemaoko maviri vachiti yakanga yatononoka.
Nyaya yemamobile voter registration centers inyaya yanga yatononoka kuitwa. Taitarisira kuti ingadai yakatoitwa kare, vanhu vakatanga kuregista kare tichiona kuwanda kwevechidiki vasati vaona mukana wekuregista kuvhota. Saka tinoitambira nemaoko maviri tichiti masenders ese aya aiswa ngave efficient, kwete kuisa macues anozorebesa. Tichizotarisawo nyaya yekuti pane dzimwe nzvimbo dzatinozoona dzinenge dzichiwanzirwa masende ekuregista, dzimwe dzichiimwa. Ngazvitarisire population kuti kana kuHarare kuine vanhu vakawanda, masenders ngaawandewo ikoko kune vanhu vakawanda, kwete kuti kana kwanzi kunozovhota vanhu veopposition kuwanikwa kuine masenda vashoma. Uko kune vanhu vashoma-shoma asi kuchizikanwa kunzi kunogona kunge kuchivhotera rimwe bato, kowanda masenders. Ndozvatinongoramba tichitsumwa kuti zvisaite seizvozvo, asi munhu wese awane mukana wekuregista kuvhota ndozvinosimbisa demokrasi yedu senyika.
Muri kugutsikana here neuwandu hwaziviswa neZEC hwenzvimbo dzichange dzichinyoreserwa kuvhota idzi?
Zvinenge zvakanyanyisa kunaka panyaya yenzvimbo dzekuregistra kuvhota kuti kana tichiti voting yedu iri polling station based, kuti tinotadza sei kuregistra panzvimbo iyoyo yepapolling station. Tinoziva maresources anenge achinetsa nezvimwe, asi senyika tinofanira kuramba tichishuwira kushingirira kuti kana tati vanhu vachavhotera papolling station ngatichivaregistrei papolling station yoga yoga yatinenge tagadzira, kuitira kuti pasawanikwe zvake mumwe anosheya mukana wekuregistra.
ZEC yakabuda pachena ichitaura kuti ine humbo hwekuti kune vemasangano akazvimirira vanga vachibhadhara vanhu mari yekuti vaende kunonyoresa kuvhota. Zvinhu zvamungatarisira here kuti zvingasimudzwa zvakare neZEC pachirongwa icho ichaparurwa ichi?
Manyepo iwayo, hakuna munhu ati amboshandisa mari kukwezva vanhu kuti vavhote. Hakuna zvakadaro. Vanhu vanongoshanda vachikurudzira vanhu kuti vavhote. Izvo zvinoita kuti ZEC yatinotarisira kuti inge iri referee wemaelections ichitoita iro basa irori inzwe kutsamwa nekutsutsumwa. Hatizivi kuti inenge ichitsamwa yakamira sani. Masindi society organizations ese takaita tsvakurudzo tikaona kuti anga ari manyepo. Zvatiri kungoita chete tichienda mberi kukurudzira vanhu kuti vaendere mberi nebasa rekuhwezva kwezva vanhu kuti vavhote. Hapana anopiwa mari, nekuti vanhu vacho havatorina mari. Inobvepi mari inongoramba ichingotaurwa kunzi mari mari? Mari yese tinozairira mumaoko mestate. Tichitoti imwe yacho Ngai vimo homo estate ende ku education ende ku health. Iende ku ZEC kuti ZEC iite basa iri nemazvo.
Mutauriro we crisis in Zimbabwe coalition va Obet Masaraure vari parunare ne studio 7 muHarare. Tokosani Kupe, nemuswe mugovera, vakaendesa mutungamiri we MDC Alliance va Douglas Ngonzora, gurukotaro zvemari muzvinafundo Mutuli Ncube, gurukotaro zvemitemo vaZiyambi Ziyambi, kudarire pamusoro panyaya yemari inopiwa mapato ezvematongerwo enyika anenge akwanisa kuwana mavhoti anodarika zvikamu zvishanu kubva muzana musarudzo. Kunyangwe Dr. Kupe vakati bato rainge ratsemuka nepakati nekudaro mari inosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kuAmerica. Pamusika weRBZ kana kuti 1.3 million igowanwe zvakaenzana, hurumende yakaenderera mberi nekupa mari yose kuna vamonzora nebato ravo. Chikwata cheMDC chinotungamirwa navamonzora chakaita musangano mukupera kwesvondo chikati chadzinga Dr. Kupe kubva mubato. Mutauriri weMDC Alliance waWitness Dube vaudzwa Studio 7 kuti Dr. Kupe vakadzingwa mubato reMDCT nekudaro havafanira kutaura zvavari kutaura. Mutauriri webato reMDCT rinotungamirwa naDr. Kupe Vantando Ndlovu vatenda kuti vakaendesa vamonzora vaZiyambi navamutuli Ncube kudare. Zvotano rinoti vanhu vana vakafane COVID-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafane denda iri kubva zvaratanga pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi matatu nevanomwe kana kuti 5337. Vanhu makumi mana nevashanu vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika yose kubva zvayatanga pazviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvipfumbamwe zvine mazana mana nemakumi matanhatu kana kuti 229,416. Vanhu vapona kubva mudenda iri vakasvika pazviuru mazana maviri negumi nezvisere zvine mazana matatu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 218,325. Zvichakadaro, vanokokera mabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobo Spunu vari kuyambira kuti chirwere cheCOVID-19 chinogona kutanga kupararira zvakare zvine mutsindo kana mapato ezvematongerwo enyika akaenderera mberi achiita misangano asingatevedzeri zvinokurudzirwa nebazi rezveutano pamwe neWorld Health Organization. Asi vatiwo mukuona kuti mitemo yatevedzerwa, mapurisa haafanira kutarisa kuti munhu abuda mumba mani. Mapato makuru munyika anoti Citizens Coalition for Change neZANU PF anga achiita misangano kuManicaland, Marondera, Chitungwiza nedzimwe nzvimbo dzine sarudzo dzenhengo dzedare reparamende nemakanzura kutsvaga rutsigiro. Misangano iyi yanga ine vanhu vakawanda vazhinji vasina kupfeka mamaski kana kugara vakatarangana. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU PF vaChris Muchangwa kana mutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaBobo Spunu.
Chatiri kuona chichiitika kune vezvematongerwo enyika panguva inei yavari kukampena kana kuti yavari kutsvaga rutsigiro, takatarisana nesarudzo dziri kuuya musi wa26 March, ndechekuti vazhinji vacho misangano yavari kuita haisi kuremekedza zvakatarwa tichitarisana nenyaya yekudzivirirwa kwedenda reCOVID-19. Saka tinoona kuti misangano yemapolitical parties kana vezvematongerwo enyika anosanganisira vakuru vezanu PF, zvinosanganisira zvekare kuCitizen Coalition for Change nevakawanda vari kuita macampaigns avo, tinoona kuti dzimweni dzenguva vanhu vavanenge vainavo vanodarika zviri kutarisirwa. chimwe chatiri kuona zvikare ndechekuti masupporters kana kuti vatsigira vamwe vacho vanenge vasina kana kutopfeka mamask tichitarisa zvekare miganu yavari kupanana yatingati social distancing iye hakuna chakadaro chiri kuremekedzwa.
Zvine dambudziko rei?
Zvinogona kuve dambudziko ratinogona kuzosangana naro panozopera sarudzo. Saka tinotokurudzira vanenge vachizenge vachiita misangano iyoyi yakasiyana siyana kuti varemekedze zvakatarwa maringe nekudzivirirwa kweCOVID-19. Tichikurudzira zvekare kuti vanoita zvemitemo yenyika vanoona zveku kuchengetedzwa kwemitemo yenyika vaite izvi pasina kuti vanofarira ava kana vanowirirana neava. Vose vanenge vakanganisa mutemo vanenge vachikora mutemo vanofanira kunge vachionekwa kuti vagadziriswa zvichienderana nezviga zvakatarwa nemutemo wenyika yeZimbabwe.
Asika vamwe vanogona kuti vari kuona uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere ichi huchidzikira zvakanyanya pada ndo zviri kuita kuti varivare.
Tiri kuona kuti vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vadzikira zvikuru uye vari kufa vadzikira zvekare. Asi izvozvo hazvichadzise kuti chirwere chitange zvekare kupararira kunyanya kana vazhinji vachinge vachizonoenda kumagungano ezvematongerwo enyika vachinge vasingazopfeka mamask sezvatataura vasiri kupa distance yakatarwa. Kazhinji kachona toona kuti vanenge vachitoimba.
Zvine dambudziko rei?
Kureva kuti kupararira kwechirwere kunogona kuti anyore kana pakangoita mumwe chete pamakungano iwayo avanenge vainawo. Saka ndo dambudziko riripo kuti chirwere chadzikira asi mukana wekuti chichizokwira zvekare wakutowe unogona kuwedzera kana tichitarisa maitiro avari kuita kumisangano yavaringe vachinge vachienda vachitsvaga rutsigiro kana kuti vachinotsigira vatungamiriri vavaroda kuzenge vachisarudza musi wa 26 March.
Vanokokera mabasa musangano reelection resource center vaSolomon Bobos Bunu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wesangano revagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Guvea vanoti kunaisa kwemvura kwave kuwedzera matambudziko emakomba mumigwagwa yeguta ravo zvave kukonzera njodzi mumigwagwa. Vachitaura pane mumwe musangano nemukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muHarare nenzvimbo dzakapoteredza vatafadzwa muguti vakafanobata chigaro chamabharani mukuru muguta rechitungwiza kana kuti town clerk amai Evangelista Machona vakati kanzuro yavo haina mari yekugadzira migwagwa sezvo yakawanda yacho isina kana kumboiswa tara. Hurumende inotora mari dzemitero yemigwagwa uye iri kuvimbisa kupa makanzuro mari kuburikidza nezinara asi vemakanzuro vanoti kugarira duri sehuku. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata muzvare Guvea.
Tichitaura panyaya yeroad infrastructure, haroad chedza hapana. Road hapana, hatina road hango mapotholes. Ende zviri kukonzera mota kufira pakati peroad dziri kungoira makomba nekuti makomba anenge asara mvura nguva ino yekunaya. Mapotholes akazara. Uye zvekare jecha rakaiswa before rain season pa side pemigwagwa chinzira izogadzira maroad nanhasi zvaripo zviri kungonaya zvichidzokera mumadraining hazvina kutomira mushi.
Munga pamuenzaniso yemigwagwa isina kumira zvakanaka muchitungwiza
tongoti road dzese muchitungwiza tichibva paSt Mary's Police kana tichibva kutown muna Seke Road kana tichibva kuroundabout yekumbudzi uko Westpa Bridge chaivo mapotholes atozara vanhu iri ngokudhumana mota dziri ngodhumana dziriko congestion iri kutokonzerwa nemapotholes kwese kuroad inoenda kuroundabout yekumbudzi pamwe chete nekuenda kutown tichibva paSt Mary's Police. Saka chitungwiza yese vatibatsirawo vagadzira takazvikumbira izvi before rain season asi hapana akateerera. Nhasi tasvika parain season zvatoo wese.
Kunze kwemigwagwa isina kumira zvakanaka vagari vari kukwanisa kuwanawo here mabhazi nenguva uye kuwanawo pekuhwanda mvura?
Mapublic transport acho ari kuprovhaidwa nezvipo mashoma zvekuti sevagari vari kutora nguva yakareba vari mumachus kuti vaone transport. Uye zvikara pana mashedzi kana kuti pekuwanda zuva kana mvura. Iko zvine especially rainy season ino. Vanhu vanenge vakangomira vachinaiwa vakamira bhazi nokwanisa kutora 3 or more hours zvisati zvasvika.
Mutungamiri wesangano revagari vechitungiza reChitungiza Residence Trust muzvare Alice Guvea vari parunare kwakari kuchitungiza na Blessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Pepa nhau reHerald rine mutoro wenhau unoti varimi vose vekumaruva vachange vomanikidzwa kurima maringazuva kana kuti masunflower senzira yekuvhara kubuda kwemari inosvika mamiriyoni mazana maviri emadhora ekuAmerica inoburiswa ichitenga zvinogadziriswa mafuta emasunflower kubva kunze kwenyika. Bepa Naure News Day rine musoro wenhau unoti mutambi wecricket Brandon Taylor amiswa kutamba mutambo uyu kwemakore matatu nechidimbu mushure mekubvuma kwake mhosva yekutyora mutemo unorambidza zveuori mumutambo uyu. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Shamarari vese pa Studio 7 tinokutenda ino kutipa nhau dzinotifata ndinongotiwo vese vari kunze kwenyika yedu yeZimbabwe ngavachiuya varejiste kuvhota tigovhota zvakanaka 2023 kuti zvigonakidza zvavashamisa chete chete tigowana kufarira iro zita irori. Uyai murejiste kuvhota neuwandu hwenyu atenda hangu.
Makadiko vanhu vestudio 7 vanoita vanhu vana mukoma Jonga nevamwe vese vanoshanda mustudio 7 muri kuita zvakanaka muti panews dzetinonzwisisa dzechokwadi. Ni ndinonzi Gogo Mlambo ndiri muHarare. Ndatambudzikana mai vari South Africa vati maopposition ese ngaabatane ndiko kuti vahwine vakunde zano. Handioni sechiri chokwadi nekuti CC yedu tikarejista tese nouwandu hwedu nekuti takawanda tiri kuda CCC. Saka handifungi kuti ivo nyango dai vakaita mapati avo vana Monzora vachivawavo pane unozochinja kuti kwanzi ndoda kuenda kuna Monzora inini ndagara ndiri weCCC. Handifungi kuti ndingamboita zvinhu zvakadaro. Isu toda kuti tirejiste takawanda. Ivo muri Joni touyai uno muuye murejiste kuti mukomana apinde. Haikona kuti tibatane na Monzora nakupe ngavaitewo zvavo vaite vanesande vegekuti isusu rino nadha pachikutukezi.
Makadini mukoma tanono kawande ndini Leonard Nyatanga ndiri kuno kuRichards Bay. Ndinotenda nechirongwa chenyu chiri kubatsira zvakanyanyisa kuna vanenge vasingazivi vasiri paground vasiri kuZimbabwe. Tikubatsirikana zvisizi zvakasimba. Chinhu chandinoyambira ndechekuti tozani kupe na uyo Monzora uyo havana nebasa. Chingori kwenche kuti CCC ngaifambe nezita iparidze shoko simaparidzo rine pakuchechi iparidze shoko iroro kuwanhu wese vari kumamisha madhorobha kuti chamisa takamira takadaiso unafutsana ngura 2023 ndinoona kuti ivo munhu weSouth Africa tichange tadzingwawo tinofanira kunge takambopota katendo rejista katinodzingwa pamuna December. Potarisa hondo yese tinge tiripo tichichengetedza vhoti yedu. Chandona chakakusha kuchengetedza vhoti kwete zvekuti tongovhota toti haa mukomana apinda mukomana apinda tosiya ZANU-PF ichitamba nezvinhu zvedu. Ngativhotere mukomana torinda vhoti yedu toona kuti zvinhu zvaita mukomana apinda.
Muri sei Tinotenda zvirongwa zvese zvamunotipa. Tinofara mubvunzo wangu uri pakuti nyari munhu wese aenda kundovhota, aenda kundonyoresa kuvhota. Zvimwe zvacho hazvidiba kuzotita kuda kungogara muri anhu anongonga akatarisa mumapepa ino musingakwanisi kuita zvinhu zvacho. Endai mundonyoresa kuvhota munhu wese. Registration yakanaka. Ndine hangu tichaona ndiri kudanga mvura kuzimboko manews change. Ziko hazvina kushata, ngatitungamire nyika zvakanaka, tisave nekupoka napokana. Tukana hakuna zvekunobatsira, asi kubatsirana ndokwakanaka.
Mamuka sei kupastudio 7 apo. Ini ndinonzi Patrick Wande, ndinobva kuGokwe. Aiwa, ndoda kutendai nebasa guru ramunoita, basa rakanaka rokutiudza zvinoitika pasi pano penyika, pasi pezuva. Asi ndoda kutiwo ndingotaura kuti kutukana kusiko kunovaka nyika. There is no guarantee whatsoever tichamisa achava iye the best leader. Takazviona munguva yavamugabe vachadiwa, asi pakupedzisira vakapedzisira vasingachadiwi. Ngatitorei vanhu tichivapa mukana wokutaura, vamonzura vouya votaura, vachamisa vouya votaura, vamunangagwa vouya votaura. Tisaita jaira rokungotukana, nokuti kutukana hakusi kunyoresa kuvhota. Kutukana hakusiko kuti ndiyo popularity kana kunyanya kuzikamwa. Toda kutreda minds sezvinoitwa kuamerican politics. Tosvika pakuziva kuti uyu weakness yake ndeipi. Hazvirevi kuti kune umwe munhu wakanaka 100%, kuya umwe munhu wakashata 100%. Ndatenda hangu.
Makatiisi zvenyu muteereri wenyu mukuru weStudio 7. Mufaro wangu mukanditumira unyuzi dzeStudio 7. Ndini muteereri wenyu Tenyenyuwa. Ndinongonzwa kufarira nyuzi dzenyu nokuda kwokuti muri vanhu vanotaura chokwadi chezviri kuitika. Ndingafarira nekupembera mukanditumira nyuzi dzenyu.
Kana mukoma Jonga makadii apo, ndokumbira mundichitsire mashoko ayo kubato riri kutonga kuti munoti vanhu vamuri kusunga vese ava vagoni kukudzorerai here? Kuko kusanyara kwacho kwokuti unoenda wakabata shamu kumunhu asina chaakabata, wakabata futi kumunhu asina chaakabata. Uri kuda kuzama kunyitirerei munyika? Vakomanaka, zvakuitika izvi takuzodzorera zvino. Regai vakadaro.
Izo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mamwe matunhu ari mumahombekombe kwenyanza nechekumabvazuva kweAmerica mukupera kwesvondo akarohwa nedutu raive nemhepo yakasimba yaive ine chando kana kuti snow yakawandisa zvokutadzisa vanhu kuona, uye izvo zvakasiya maguta akawanda asisafambiki uye asisina magetsi. Mhepo iyi yaifamba makiromita 134 nemana paawa mune dzimwe nzvimbo. Matunhu akasangana nedambudziko redutu iri anoti Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Delaware, Maryland neVirginia. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chine muguta reFiladelphia mudunhu rePennsylvania, vaNick Muroji Mada, kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei mudunhu ravo.
Hongu ichokwadi, tanga tichitarisira zvakanyanyisisa kutopfuura zvatakazowana. Asi ndinorangarira nemugovera, takatotadza kuenda kumabasa mangwanani nenyaya yekudonha kwechando nekusabviswa kwacho, kukurwa kwacho mumigwagwa. Changa chakati wandei kuzonyanya pakufamba. Ndakapindawo mudhorobheni guru reFiladelphia, ndakaona yanga iri nyonganyonga chaizvo. Nyaya yekuwana kufamba kwakatsananguka kana kuti pekupaka motikari painetsa, nekuti basa rekukura chando ranga risati ratanga. Saka ranga ridambudziko rakakura kwazvo.
Tinobva kuti chando ichi changa chiine mhepo yaivhuvhutawo. Zvii zvakakanga ndikuone mhepo izvozvo?
Ndakakwanisa kuona mugovera manheru kuti pane nzvimbo dzandakaona dzanga dzavharwa mudhorobheni redu reFiladelphia dzakarasikirwa nemagetsi. ndinovimba kuti ndo mamwe matambudziko akasanganiwa nawo nekuda kwemhepo yacho pamwe kuti magetsi azoenda endi mhepo yacho inenge ichitonhora zvekare saka kana zvadaro vanhu vanenge vane dambudziko rekuti mhepo inotonhora inobva yaunza chando chakawanda kana magetsi azoenda futi nekuti chando pachinodonha chinodonhera padzitambo saka dzimwe tambo dzinobva dzaremerwa nechando dzokwanisa kunge dzaakuzodambuka saka zvinokonzera madambudziko akati wandei anozosanganiwa nawo nevanhu
icho chando chakadonha ichivamada chakadonha zvakawanda zvakadii
chinokwanisa kunge tichiti vhiringidzikeine macendimitas nenyaya dzekugara kwedu munzvimbo dzadai ndofunga zvaikwanisa kusvika dzimwe nzvimbo yaikwanisa kusvika kana kuti ma12 inches mamwe ma10 inches mamwe maaround 6-7 inches pamwewo dzakati dererei chando chacho chinodonha zvakatisiyanei but munharaunda yakada kufanana saka ndokuwanda kwacho kwandakaona chaakaita
tichitarisa muvhuro munotarisira here kuti zvinhu zvinenge zvagadzikana muchikwanisa kudzokera kumabasa
ndinoona sekuti vanhu vanokwanisa kunge vava nekufamba kwakatitsikamei chaizvo nekuti kutanga nezuro madekwana vanhu vanga vava muchipatapata chekukura nzvimbo dzekupaka motikari nemigwagwa kunyanya mumwe migwagwa isiri mamain roads ndo havanga vatanga kukura chaizvo svondo vanga vatangana nenzvimbo diki dzekuti vange vachiita kuti vanhu vawane mafambiro akanaka musi wemuvhuro
chizvarwa chezimbabwe vaniki murozvimada vari parunhare kufiladelphia mudunhu repennsylvania nestudio 7 munhau dzemitambo tochimboenda kucameroon tichitarisa mitambo yeafrica cup of nations quarter finals yakatambwa nezuro senegal yakarova equatorial guinea 3-1 mune mumwe mutambo kuchituo egypt yakarovawo morocco 2-1 mune mumwe mutambo pamitambo yakatambwa nemugovera cameroon yakarova gambia 2-0 kuchituo burkina faso yakarova tunisia 1-0 mitambo yemasemifinal iri kutambwa nechitatu musi wa2 kukadzi senegal ichisangana neburkina faso kuchituo nemusi wechina cameroon ichirovana neegypt zvikwata zviviri zvinenge zvabudirira pamitambo iyi ndizvo zvichasangana mufinal musi wesvondo 6 kukadzi
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
wedu yapera rikaiti mutarisa zvanga zviri munhau dzanhasi zimbabwe electoral commission yotarisirwa kuparura chirongwa chekutanga kufamba ichinyoresa vanhu vanoda kuvhota kana kuti mobile biometric voter registration drive kutanga mangwana bazi rezveutano runoti vanhu vana vakafa necovid-19 nezuro uye vamwe 40 nevashanu vakawanikwa vaine denda iri mutungamiri werimwe bato remdct muzvaro tokozani kupe vanokwira kudare rehigh court vachida kuti hurumende imiswe kupa mari inopiwa mapato ezvematongerwo enyika ane nhengo muparamende kubatsira vadouglas muonzora tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndichiti mosvera zvakanaka vateereri